Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unodiva simba.
Tinokugamuchira muchirongwa chedu apo tinokurukura nezvechitendero chechikristu. Ari kukugamuchira muchirongwa ndipractice Jeremiah ndakumirira tanonoka wande. Nhasi unowu muchirongwa hatina mufundisi Sam Lufiele vekuCanada. Tinokugamuchira muchirongwa mufundisi.
Mazvita asisi Plaxere.
Imi makabva rini kuZimbabwe uye maka kuzotamira kuCanada zvaita sei chaizvo chaizvo muchidimbu?
Ini ndakabva kuZimbabwe 2002 ndichinoita youth worker kuEngland. Ndikashandako ndichibva kwakarenda ndakazobva kuEngland nokuda kwekuti mwana wangu pane akazvarwa ane an eye tumor yakanooperatwa kustate. That was 2002. Vandazomuvha from state 2005 kusvika zvino ndaakuno kuCanada. Chikonzero chokuya kuCanada kushumira, ndakanzwa kuti nguva yangu yemuAmerica kwenguva yanga yakwana, saka ndaifanira kuuya kuzoshumira kuno kuCanada. Saka ndokuuya kwandakaita kuno.
Munoshumira muri kuCanada nechirungu kana kuti nechivanhu?
Ndinoshumira nechirungu. Konzero chokuti kereke yandinoshanda nayo ino marudzi akasiyana siyana, vanhu vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana, zvichireva vekuAfrica nekuAsia nevemuno. Saka tinoimba nziyo dzimweni dzatoti mavhenekura dzinoshandisa machishona nechindevere nemamwe marudzi, asi pakushumira ndinoshumira nechirungu.
Munoyanana nemamwewo here masangano avo vanoshumira muchishona nemundevele imo muAmerica nemuCanada?
Ehe, ndinoyanana ne kune kereke kuno yeMethodist. Kutanga kwayo yakatanga nokuda vavanzwa kuti vanoda kutanga, but to announce that kutanga kwacho vakaannounsa paprogramu yandakanga ndichidzana inini. And kulauncha kwayo kwese yakalauncha Methodist inotaura nechishona, the Shona department inotaura nechishona. Ndinobatirana navo nguva pavanoita maEaster, dzimwe nguva pavanoita zvimwe zvinhu zvinobatirana navo. Kune Savada zvakare, Seventh Day Adventist, inotaurawo nechindevere. Once in a while ndinoendawo ndichino, kana pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichibatanidza community yekuno ndinosangana navo.
Izvi zvinoratidza kuti nyangwe makatamira kunyika dzinotaura chirungu, munongoramba muchishumira muchiyanana muchishona nemundevele.
Zvinoitika ndezvekuti vana vedu isisu, nekuti vazhinji vaakutaura chirungu chekuno, asi tinovavarira kuti vazivo kushumira kwataita tiri vana vadiki. Saka it's an identity kuti patinotaura nechishona, patinotaura nechindevele, kuti vana vedu vazivewo kwavanobva.
Kuyanana nemasangano akadai seapi?
Masangano atinoshanda nawo akati one day kuKansas kune masangano inonzi Building for the Future, vanosangana muna June. This year vanosangana muna July. Ndinobatirana navo ikoko. Vanhu vana veZimbabwe vakabva kunzvimbo dzakatisiyana siyana vanoshumira. Ndinobatirana uye neveCFI gore rino vari kuitira kuDallas. Vana vanotenda vakabva kunzvimbo dzakasiyana siyana dzekuZimbabwe, asi vanobatana gore rega rega kunzvimbo dzakasiyana. Gore rino vari kusangana vari kuDallas. Ndinobatirana neboka riri kuZimbabwe rinonzi Pillar of Legacy, rinoshandira kuJengwe Big Falls. Masangano esa andinobatana nawo kukurudzira kuti kushumira haasi matembera atinovaka, asi kubatana kwatinoita yatinonzi Ecclesia, kubatanidzwa kwatinoiswa mukutenda titipotesa tishumire Jehovha.
Zvinofadza chose, asi nguva dzedu ndodzadyana. Mufundisi, mungachitipa vhesi mobva mapupura pamusoro pevhesi iroro?
Ndanga ndichifunga Nehemaya 4:6 rinotiro vakavaka kusvikira mudhuri wabatanidzwa. So built we the wall, and all the wall was joined together thereof, for the people had a mind to work. Saka vavariro yandinoona, vavariro yangu chidonzoro mwoyo, nderokuti vanhu vabatirane kuvaka basa raJehovha. Patinobatirana munhu ane chiga nechiga nenzvimbo yaakanzi naMwari atashanda. Saka patinobatirana tose, mudhuri unofanira kunge uchivakwa, unovaka ukabatana nokuda kwenguva uye nokuda kwechido chemumwe nemumwe. Saka ndinokurudzira vose vanoshumira kuti timire panzvimbo dzedu nekufatya tishumira Jehovha tichivaka basa raJehovha.
Mochitipendera zvedu nemunamato.
Baba, tinokutendai nokuda kwenyasha dzenyu, nyasha dzinobatanidza vana venyu pasi rose nokuda kwokutenda muzita renyu. Tinyengetera kuti mutiropafadze panguva yatinoita zvakasiyana siyana munzvimbo dzatiri dzatinoshumira tiri. Mutiropafadze, tonamatirawo nyika yedu kwatakabva, nyika yeZimbabwe, kuti muiropafadze nenyasha nerugare, kuve nerunyararo, runyararo runopfuura zvose zvingadiwa nemunhu. Baba, tinonamata kuti murambe muchipindira kunyange nevanhu vanoramba vachitipa mukana wokushumira kana tichiti practice. Tinonamata kuti muvaropafadze, vamire munzvimbo dzavo, vavake, varambe vachishumira kushumira kwakanaka. Tisare chete tinonamata nokutenda. Amen.
Amen. Aiwa, tatenda mufundisi. Mange makateerera kuchirongwa zvechitendero. Chirongwa chatinopiwa pano pastudio 7. Nhasi unowu Mange muina Praxedes Jeremiah.
Tinotenda Praxedes Jeremiah, tichitendawo chikwata cheChristlike Choir nekambo Jesu Isimba katinoshandisa mune chino chirongwa.